Bumblezip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 14 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndorimwe dambudziko.
Sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala nengozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana, restraint yese vanenge pasisina. Vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari. Hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reproject 4263 vaAlan Chipoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Chingada kuti mhuri yeZimbabwe izvizive kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rapfuura apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December, vakakundikana kuti vange vachiitanga vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvekuberekeswa, aya tinoti mabirth certificates nemanational IDs. Uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitz kungoti zeki iri kufamba munzvimbo dzese mumaconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, wakatanga musi wa1 February, uye vari kupedza musi wa28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 mapleces. Vachibva ipapo chakabatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekwaregistra sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz vanenge vachitarisira kuti vange vachiregista vana vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa saka ndoimwe dambudziko.
Pano wamunoshora here pane zviri kuitika apa? Izeke here kana kuti iregistrar's office?
Isusu sekuudzwa kwatakaita nevekuzeki vakati takataura mukatarisa magwaro avakabuditsa iyaya tinoti muchirungu secular ravakabuditsa muna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilize voter registration blitz vakati takamirira vanhu vekuma offices a registrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February. Sekutanga uko vakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekwa registrar sekupromisa kwavakaita. So dambudziko apa rinongodzoka kuzek on the basis yekuti kana vanga vakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekwa registrar sekutaura kwaunga vakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekwa registrar vakanga vangori support kuti vanga vachinyora futi rumwe rugwaro runoadressa mazimbabwens kuti mazimbabwens sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekuma offices aregistra zvazokundikana because office yekwaregistra yati zvakati 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 so that vanhu vanosara vari pachinzvimbo 1 vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri paground. Saka izvozvizvi problemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainge akwanisa kutiudza kuti ofisi yekwaregistra yaramba yati zvakati that's when pataizodzoka takuti ofisi yekwaregistra ndoine dambudziko. Pari zvinoizvi tinongodzoka kuneneredza zeki because ndo yanga yakativimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekwaregistra kuti vanga vachifamba nevezeki pavari kunyoresa vanhu kupota.
Avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject 4263 vaAlan Chipoi vari parunare kwamutare nestudio 7. Zvichakadaro sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti zvondo rapera rakanyorera tsamba kuZimbabwe Electoral Commission richida kuziva huwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti National Identity Cards. Mugwaro kunasa chigaro vezek amai Priscilla Chigumba, Zimbabwe Lawyers for Human Rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa 24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa 13 ndira 2022 apo zek yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota.
Zimbabwe Lawyers for Human Rights yakanyora tsamba kune zek inova Zimbabwe Electoral Commission ichikumbirawo kuchema chema kuti tiudzaiwa kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu makanyora muchiti mamira zvokuregista vanhu vangani vakapiwa magwaro kana maid mapasipoti, mabirth certificate, registrar general. Ndozo wakumbira kubva kuti zeke itiudze. Ndozo wakanyirwa tsamba nemagweta ekodzero.
Saka vamafunda, zeke yakapindura here? Zeke yakati chii kwamuri?
Tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuzeke. Haisati yauya takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiwo here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda. Saka ndozvo takamirira kutinzwa kuti vanongani vakaregistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare kuHarare nestudio 7. Tichienda pamhepo, mutauriri weZimbabwe Electoral Commission amai Leticia Kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana 5374 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe 231381 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu 4,313,783 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 3,344,755 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana 83,274 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadero imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi zvikuru nebato rezanup f zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yecovid-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani
zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichi chafamba sei mazuva anoteverayo ndinoona kunge kuchekeresa vanhu
sei masvika pakutaura izvi Dr. Madzorera
marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana restraint yese vanenge pasisina vanhu vanenge vachingomhorosana vanhu vanenge vachingohagana vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali hazvina kunaka panguva ino
marali ari kuitwa nezanupf nemamwe mapato ezvamatongerwo enyika anoratidze kuvanhu Dr. Madzorera uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here
panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo recovid-19 saizvozvi marali waya ndo anozopruvha kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events rally isuper spreader event togona kuurayisa vanhu vakawandisa saka ini ndinoona kunge zvisina uchenjeri kuti zanup f itange kuita marali yezvino
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7 venguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 apo muri sei vashamarari vestudio 7 apo inini ndinozokurwadziwa kana vana vezimbabwe zviro zvese zvese muchingosvora nezvakanaka ko panext door pakaita nyoka tichi nyoka inodaidzirwa makerwani here kuti uya kuno kune chaitita zvisindosofamba nemutoo zvakanaka saka kuenda kwavamunangagwa kumozambique handione pane chikonzero chingareketwa sezvo vanonge vichigadzirisa kuti vakomana tibatsirewo apo hakuna asingazvizivi kuti ivo zimbabwe vase zvayakabatsirwa nemozambique kuti vane zvinongoko ndatenda zvangu ndatenda zvangu mundifarisirewo dangwe rangu mundifarisirewo mwana wangu apo ndatenda apo pamatunhu apo
mamuka seva na mkoma jonga kandi mire na mamu osu kustudio seve ni nduda angu kukutsura mkutunga mire uenyika wa ema kusani mnangaba wanita ura kutahansi hapana mungu munu nutunga Zimbabwe nyanga kafamba ni toka kwa Jesus kashuka ku China unosika Zimbabwe sati ya tongwa ni mamu anu president mnangaba wano nye pavajera kuriga maeleksi hapana munu nunovanda kwa sada kuwanda ni chukunwe usanyepa wana wakudi mkuru itaulai kutimimi mnori kama election doma wenirenyo kwete zokuti mnodi wana wana mnotonga zwe chitororo wana wana imimi paana zao wana niyose nchisamisa nga chile mlombe nini Jeff nini kuna mjope
magasimba iri raba abata nunu kawande isunofara chose and not in the need the dog book commander mashoko our vice president edu vachi wenga and not in the manzi avo manzi asinaru wengo mukati manzi anumba anu umberudo mumhuri ye Zimbabwe either uri opposition kana kuti uri rural party manzi akataura vachi wenga manzi akanaka chaizvo zvino kudai mhuri ye Zimbabwe kana vatsigiri vezano PF matevedza mashoko avachi wenga nyika yedu inoenda mberi ndatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
makadiko vashamari vestudio 7 zitandoitwa tapiwa mushere ndiri pano pajoni chekutanga ndoda kungorevangu pane vanhu vanotiwo vamunangagwa vakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotonzwa munhu ari kusouth africa chianzi vamunangagwa vakanaka saka zvinondishamisa ini kuti munhu kana achiti vamunangagwa vakanaka vamunangagwa vari kugadzira nyika iye ari muno musouth africa munhu wacho handizivi kuti munhu anyaringada kurevei kechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tiine crisis yematicha asiri kupuwa mari vana havasi kudzidza danho iriri rekuti mateachers haasi kupuwa mari harisi danho rakanaka mateachers vanofanira kupuwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachinhu nechepamusoro chekuti vakapuwa maqualifications ekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pekuti zvakatagona vamunangagwa zvokuti hapana opposition haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozvitaurawo asi havakabva wani ichangobva chete simba riri muvanhu kana vamunangagwa hasimba haribvi mumuromenyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanhu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavakasiyiwa namasiteteguru manje imi mava kuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvifi zvakaitika izvozvo neva tinoitonga chete nyika iyi president Nelson Chamisa vanopinda chete
zidesevenavo vamunangagwa vanotaura vanotaura sekuti vakatsika dombo makumba avo smith waidarowo kuti pasara 1000 years 1975 kuti azopa manyika azopa nyika mablacks asi pa5 years nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablacks saka vamunangagwa vasataura sekuti vakatsika buwe kana vakatsika madombo asi pemakumba avo hausi umambo ka kupurezidendi zvakasiyana neupurezidendi chavana kuti ivona vagari pachitoshani ndechii nutavachavari kutiitira isi hapapa chatinoona saka vanhu vanofanira kuti vaone kusvinura ndonguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupiri kuswe leadership itsva ine maonere matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvona kuti tatofa
Hello pastudio 7 ana mukoma jonga makadiko mose nevamwe ndiri kuno kusouth africa ndinoti triple c ndo yedu hakuna kumwe kwatinoenda ndokwatakatotarisira ukoko zanup f ngaimbomira zvayo hapana achaida ndatenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazo enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mutambo we American football uchango pera kutambwa pakati pechikwata che Cincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23 kwa 20. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii chaitika? Tiudzewo zvawaona.
Mutambo Super Bowl watambwa zvawo pati papa sina at not my big place between Cincinnati Bengals and Los Angeles Rams. Watambwa zvawo it was a close game. Ya win by 23-20. But yanga sina my big place anoita kuti vanhu vanatiswa nawo. Why pass my big place? Because tikatasa team Rams yaita ma injuries. Two of their best receivers vakuara. Then the quarterback vakuara angasiri mobile, so harusimboita. And also my throws is known to throw my big throws are accurate, my long throws, but my throws angachingo either there were no throws kana kuti anga shaya vano receiver my throws acho saka my big players havango shaika.
Ku vatambi nevanhu voye Los Angeles unoreve mukombe uyu.
Super Bowls norava kuti zvinoreva kuti team ya ndiyo champion yemutambo unonzi National Football League NFL in the whole world. Zvinoreva kuti ndo number one vawina championship. Zvinoreva kuti ndo the best team mugore ra 2022.
Cincinnati Bengals chavatadza chii kuti varuze mumutambo uyu?
My statistics are not your my odds eku winner. Anga agara are against them from the beginning. Awana kutazwa kunzi vange vachahwina mutambo uyu nenyaya ye lack of experience. Quarterback wavo ndo second year yake mu league. Kisi yake ana kutamba ma games akawanda akangotamba few games achibva akwara. Saka akangoti ndo rangari like first year yake kutamba ma games acho ese akakwana. That's number one. Number two, my players acho even Bengals like Adiki Pamakore. It's a young team in my new players. Tikatarisa Rams ilitorine 10 my players angatombo enda kuma Super Bowl championship and also quarterback wao anga in 11 years atamba muligi. Saka tikangoti experience yagara yanga ichingonzi ndo yanga iri better than the youth. What because of lack of experience. But ingangoti Rams yanga chikori ne more experience chete anikati was skilled but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland ne Studio 7. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata Gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yokudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana siyana mafungiro nenyaya iyi yokudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. vakawanda vacho varikutaura varikutambira nemufaro chiitiko ichi kuti chakaitika at least zvinenge zvaisawo benji ratingati Supreme Court uremu wokuti at least iringe rane equal representation yevanhu vese veganda uyezve inenge yasumudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti ehe vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika inoi.
Chigaro ichi chakamuka sei uye vanhukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi?
Pare zvino panokwanisa kungodomwa mumwe chete one toziva kuti vabheya vakaresigna and zvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muAmerica yese kuti aite judge weSupreme Court and munhu anokwanisa kungodoma izvi ndiva President Biden but munhu waanenge wadoma anofanirwa kuzokonfirma kuSenate uko kunova kuri mangange mangange maRepublicans nemaDemocrats.
Vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani?
Vanhu vanokwanisa kudomwa navaBiden iko zvino vakati wandei but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati macircles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa but vaviri ava vanopfurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina ava vakadomwa na wa Obama muna 2019. Kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndio vanga vari favorite kuva vari pamusoro pe list yava Biden pakanzi pava ne vakanzi ku Supreme Court. But mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuAmerica ari mukadzi wechitema asi vakawanda vane yatingati reservations pamusoro pavajustice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta aidefenda varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi saka kuri kunzi benji reSupreme Court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi saka vari kupokana nekusumudzirwa kwaJustice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti kuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu.
Vamasiye, vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani?
Kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita asinge kuri kupesanawo bichara pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda richitema kuSupreme Court but nyaya dzakutagwa dzenhoroondo yavo vari gweta ndidzo dzakuita dzichimbopesana dzichivhiringidzawo vanhu.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vadome mudzimai wechitema kuvajaji kuSupreme Court?
Ayo maitiro akakosha pakuti kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica and inyaya inenge yaitika history muBlack History Month zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimoswa ekuSupreme Court neamo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity kuSupreme Court.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reProject Vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika. Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi tivai nesu zvekare maneru anasi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini njini tanono kawande ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.